music.
Inauguration. Celebration. Ino.
Ino.
Yes, Ino. King had it answer. Dukovara kungenda buda boma. Da buda. Apana chawakona. Nekuti. Ege aganyanya kuchitoma corona. Kutimiri na mkona. Nekuti. Atina hura ya towona. Saka. Alkupinda bachi wanda. Panike zino itachi komba. Majendika shika ndova ponda. Nekuti ndiri fit kunge honda. Ndova kanda mkomba. Ate isusu ndisu horomba. Digiti. Mahashi. Taita unge paklashi. Kunge inini ndiri kujimba nide kwa yaji madachi. Paklashi. Dikati. Ndova rova vese white washi. Kupanda varati za kutini. Ava imbe nasi. Gamba sugeri kupashi. Nekuti. Begu wanza matraksi. Vana. Ne handa muza bunyekezi wemine ganda muza iteke ina rekupere kezana muchi peshe terana dichiti urompa kwa waka itwa utofandi wakunyomba nekuti mayida kundijerera pasi kugembamba ira pamuhumba dova ndava putezira bomba nekuti baziva magarisa musati manzwa mangoma nenomba saka siti ndanti dichiti ndotenda vam dara mahachi ati tati do wakata kutetezonzwa ako mandanti tikanzi kuma wangwa enzi prati kana dj inovari party iwe tenge tanzwa ne quarantine yemuyati dichicho mission yemagati dichiti vana vane handa musaite kihina rekuti munotosimsana kuperekezana dichiti kuchoverana Nyengi rana Muchi Chaza kuziva kuti pati Chazangana ticha zope Derana Nakuti atina kutemba kurarama Nezu malaki Kana jikatoneza titatanga Jihondo kukeche iraki Nekuti tori hairaki Nichiti majusi kumare Kuwari mpaki Gare maziziva kuti soso atichake Kupinda ataki hey, No we no look backy That's why ndichiti tiri kutoda wukuti majusi akawanda azotenga matraki Saka masuruza kuneva imbuchuru puza Mayita basa mati gitira tanzi Reku siti ngoba Saka mainyomba Bachitu ita zukupinda waka wanda kunge chikomba Watunga kutiticha tunamba tiri underground kunge mbambaira iri pa muomba